Mutsamba yavakuzaki amai mutetwa vanoti gwaro reThe Century iro rave nenguva richiburitswa mumapepanhau nemadande mutande rine nyaya dzekuti panogona kunge pachiitwa uori, kusabhadhara mitero, kutyorwa kwemitemo yenyika, kubiwa kwemari nechimwe chikiribidi pamabhizimisi avatagirei. Amai mutetwa vati nyaya idzi dzinokodzera kuongororwa zvakadzama neZAC. Amai mutetwa vaendesa gwaro iri kuZAC vachiti inogona kunge isina kuriona, uye vatiwo sezvo komisheni iyi iyo inopiwa simba nebumbiro remutemo kuongorora uori inofanira kutuma mukuru wemapurisa Commissioner General of Police kuti vaongorore uori hunotyisa hunonzi hwakaitwa nemakambani avatagirei mugwaro reThe Century. Amai mutetwa vati havasi kuzoenda kumapurisa, paramende kana sangano ripi zvaro pamusoro penyaya iyi vachiti ZAC ndiyo ine simba rekuongorora nyaya dzakadai.
ZAC is the highest possible body.
ZAC ndiyo inokodzera kuita basa iyi. Ine simba rekutuma mamwe mapazi kuti aibatsire.
I'm not gonna ask anyone else.
Mutauriri weZAC Commissioner John Makamure vati kana amai mutetwa vanyorera kuZAC vachaongorora gwaro ravo vachitevedza bumbiro remutemo yenyika.
Kana amai mutetwa vanyorera kuZimbabwe Hand Commission, Commission ichaita saizvozvo, yozotora matanho ainotora aifunga kuti ndiwo akakodzera zvichienderana nemabasa ekomisheni ari mubumbiro remutemo.
Ikomisheni yakaumbwa nebumbiro remutemo yenyika, uye mamwe mabasa ekomisheni iyi ainopiwa pasi pesection 55 yebumbiro anosanganisira kudzivirira uori, chitsotsi, kusashandiswa zvakanaka kwemari muhurumende, makambani ayo kana makambani akazvimirira, rimwe basa reZAC kutambira zvichemo kubva kune veruzhinji nekutora matanho anokodzera, pamwe nekutuma mapurisa kuti aongorore nyaya dzeuori, pamwe nekuendesa nyaya dzeuori kumuchuchusi wehurumende kuti vanenge vachipomerwa uori vaendeswe kumatare edzimhosva. Gwaro reThe Century rinoti vatagirei avo vane makambani anodarika makumi mana muno nekunze vanoshanda nevakuru vakuru muhurumende nemakambani ayo kusanganisira mahofisi emutungamiri wenyika zvisina kujeka. Rinotiwo panogona kunge pari kutyorwa mutemo, izvo zviri kuita kuti nyika irasikirwe nemari yakawanda. Vatagirei vanonzi vanopiwa basa nehurumende munyaya dzekurima, dzekutenga mafuta nekupiwa mikana yekutenga migodhi nemakambani zvisina kujeka. The Century inoti hurumende nemasangano akaita seZAC anofanira kuongorora mabhizimisi avatagirei, asi mukuru wesangano rePlatform for Youth and Community Development vaClarice Maduku vati havaoni zvichiitika nekuti vatagirei vanoshanda nevakuru vakuru muhurumende.
Tinoti ukama hwavanenge vainahwo nevari muhurumende hwakanyanyosimba zvokuti vari muhurumende havana zvavarikukwanisa kuita, nekuti vanenge vaine zvavari kuita zvakavanzika zvakawanda wanda zviri kudetsera kana zviri kubatsira kuti ivo vari mumasimba varambe varipo.
Vatiwo handi vatagirei chete vachiti pane vamwe vana muzvina bhizimisi vakaita savaBilly Rotenberg avo vanoshandawo nehurumende nenzira dzisina kujeka. Matsamba mbozha akaburiswa neThe Century anoratidza kuti vamunangagwa nagavhuna webhanga guru renyika vaJohn Manguja vanhu vanoziva zviri kuitwa navatagirei, asi vamanguja vakaudza Studio 7 kuti havana zvavanoziva nezviri kuitwa navatagirei. Vamunangagwa havasati vabuda pachena vachipadivi ravo pane zviri kuitwa navatagirei. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Godwin Manguja.